Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 29 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika yotangazve kumasvingo pamberi pesarudzo. Hama dzatapiwa makore kwamurehwa dzobatwa nemhosva yekumuuraya dzichida kuromba. Mumutambo wecricket, Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda mumakwikwi eInternational Cricket World Cup 23 mushure mekurova Oman. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti kumasvingo kwaberekera ingwe sezvo dzimwe nhengo dzaro dziri kukwikwidza musarudzo dzemakanzura dzamanikidzwa kutiza misha dzichisidzirwa nerufu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezano PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu akamanikidza kuenda muhupoteri anoti amai Clarita Dambuza vekuward 20 kuchiredzi North, amai Phyllis Wemoyo vemuward 11 na amai Ropafadzo Chingwe veward 13 kumwenezi. Vachitaura nestudio 7 madzimai aya anoti ari kunzi akakwikwidzirei munzvimbo dzaisakwikwidzwa nevanopikisa makore ose adarika zvaipa kuti ZANUPF ikunde pasina kubuda dikita. Amai Dambuza vemurende kwaLabamba kwaishe Tsovani vanoti vakavingwa pakati peusiku musi wechipiri asi vakakwanisa kutiza.
Ndobva ndatobva pamba ndisina ndatombodii aenda nechepamunda ndobva ndandosvika ndokuvanda ndiri pepa ini nemurume wangu ndobva ndatoona gurupu revanhu richisvika vakatova kuma11 veusiku vachisvika vakananga kubhedhrumu vakarova nedanda umwe wandakaona achiinda kuti papa nenight hatidi tiposi muno hatitombodi kana kunzwa kandidheti yacho.
Vanoti vakamangara nyaya iyi kumapurisa ekumukwasine ayo akati achafirefeta nyaya iyi. Vachitaurawo nestudio 7 amai Moyo vekumwenezi murirani rekwamagovanyika vanoti vatsigiri veZANUPF nasabhuku vemurirani mavo vakauya kumba pavo vakati vabve pamba apa sezvo vakange vapandukira bato reZANUPF rakavapa munda.
Then pandakazouya vachibva vanditivo munofangwa kubva pano munzvimbo muno muminda iyi takaita mburira iyi haiti ndizvemanyauro kubva inobva tirikusini saka munofangwa kuti mubve pano mutsvage kumwe kunogara kumushura izvozvo.
Vakafanobata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mumwenezi kuTCCC vatinei mapepa vatenda kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya.
Isusi kuti ZANUPF zvairi kuita zvinhu zvaiitwa munguva dzekuma18th century zvida kufanira zviri bhabhariki ngavasiyane nemakandidheti edu nekuti ndo zvinobvirwa pamutemo paconstitution yeZimbabwe kuti munhu akwikwidze ari mubato raanosarudzira raanoda.
Asi mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwachedhewa vati havasati vapirwa nyaya idzi.
Hadzina kunge ndambosangana neikomesha kana tiezuro hatina vaoahadzina.
Vanotipa vati vatsigiri vebato reZANUPF vari kuita izvi vari kutungamirwa nazvachigaro veZANUPF mumwenezi vaGift Mazambe avo vari kuti havadi kuona vamiriri veTCCC mudunhu ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vamazambe sezvo nhare mbozha yavo yanga yakadzima. Asi mutauriri weZANUPF mudunhu remasvingo vapepuka ichiweveya vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Isu isu atigoni kushunguruza wanu opposition nokuti taka wina kare donga makazoona taka kwanisa kufielda ma candidates kwese and igaro dziva last election takango wina wani saka wendo runoru atitombo shunguruzi munhu nokuti zvati kutongo wina 20 out of 20 saka vanotaura zvokushunguruzwa handitenderani navo isu atishunguruzi vanhu president wedu anotaura zvipa zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaokedo ndicharamba chiri mumaokedo
mune imwe onyaya ishe murinye vaevias munoda wafa varamba mashoko ari kubuda padande mutande ekuti vakarohwa nevatsigiri vetriple c vachinzi vainge vakurudzira vanhu kuti vavhotere zanup f parufu ishe murinye vanoti vakaroverwa nyaya yekuti vainge vazama kurambidza vemhuri yekwasabhuku Daniels Ndoga vemunzvimbo mavo kuvidza mwana wavo pamusha panova nzvimbo inonzi inoyera izvi hazvina kufadza vamwe vemhuri yekwange kwakaroorera mwana uyu vakatanga kuvarova
panoyera panotoitwa zvevanhu ipapo saka zvadaro ndo pakatanga komosheni yose yaunoona kurohwa kwandaa ndakuitwa kwose tichidzingirirwa namapurisa tichirohwa ndo reason iyoyo yokuti matirambidza kuti tivige munhu patoda kuviga hama yedu
vati vakamhangara nyaya iyi kumapurisa ayo achiri kuferefeta mutauriri wemapurisa masvingo ati nyaya iyi haisati yasvika munzeve dzake ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godwin Timba
Dare High Court nasirabata tafadzwa shamba natapiwa makore senior nemhosva yekuuraya tapiwa makore mwana wehama yavo aive nemakore manomwe muna gunyana 2020. Chirango chevaviri ava chichaturwa musi wa 12 mwedzi unouya. Tapiwa akaurayirwa kwamurehwa. Akavigwa asina musoro nedzimwe nhengo dzemuviri dzakawanzika sezvo zvisina kuzivikanwa kuti zvakaendeswa epi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi vabata shamba nemhosva yekuuraya tapiwa uye tapiwa makore senior anove baba mukuru wemufi abatwa nemhosva yekubatsira kuponda vachitaura mushure mekubatwa nemhosva kwevaviri ava baba vemufi vamunyaradzi makore vatiwo kunyange vaviri ava vabatwa nemhosva chinorwadza ndechekuti mwana wavo haachadzoka Amai vatapiwa, amai Linda Munyori vati, vanovimba kuti zvaitika mudare pamwe nechirango chichapiwa, zvichavanyaradza. Rimwe gweta revasungwa muzvare Mutsa Chivandire, vati chasara kuti vaviri ava vasvitse kudare, ichemo zvinoita kuti vapiwe mutongo wakareruka.
Mana wabatwa vaine kukusha saka zvaakuitika ndezvekuti pakuda kufainiwa mitigation ndokuchema chema kwanenge achitamba mberi pedare kuti vakwanise vachinzira kuti mukuchongwa kwavachaitwa
dare rabata shamba nemhosva mushure mekunge abvuma kuti ndiye akapamba mwana akaenda naye kumba kwamakore senior uko akanomumwisa kachasu ndokuzomucheka musoro makumbo nemaoko achibatsirana namakore senior vachiita zvekuromba kuti bhizimisi ravo ribudirire dare rati umbo washamba hunoradza pachena kuti ndiye akauraya mufi uyewo mbatya dzaakashandisa dzaive neropa dzakaunzwawo kudare seumbowo vatiwo kunyange ruoko rwamakore senior rusingaoneki zvakajeka pakuurawa kwemufi pane umbowo hunoradza pachena kuti akabatsira pakufa kwake nekuita zvinhu zvakaita sekutenga kachasu kaakanwiswa pamwe nekushandisa imba yaakachengeterwa asati aurawa usiku hwa27 gunyana muna 2020 mune imwe nyaya yange iri kumatare dare reelectoral court rati magweta evari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevia kasuku here neava lavdo mangwana vari kuda kuti vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vadzoke kudare musi wa7 mwedzi unouya vamangwana vari kuti vakasuku here vasabvumidzwe kukwikwidza sezvo vasiri kugara munyika mumwe ari kushanda navakasuku here vawalter muzembi vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa navamangwana mahumbwe
so hazvimise zvetiri kuita isu zvokambeina kuti vakasuku here vapinde muhofisi musi wa 23 august Zeki irikuita basa rayo ichaprinda ma ballot papers nomusoro akasukwere wakaisona akashaisha zvichangoonekwa ega kuti mufana ndiye ari redi kumhanyisa nyika kuenda mberi ndongupatirire zvino
mangwana Zimbabwe Electoral Commission inotarisirwa kubudisa mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuro mugwaro rehurumende reGovernment Gazette ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP muzvinafundo Blessing Kasia Murum Blessing Zulu Studio 7 atanga nekuvabvunza kuti sei vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika
Takapinda musarudzo iyi nerudo rwatinaro pamusoro penyika yedu. Nyika yeZimbabwe inyika ine vana vakawandisa vakapararira kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ende vane ruzivo nedzidzo dzavo dzinokwanisa kuti dzinge dzichibatsira nyika yedu. Zvino hatinyangorambe takamira tine zvatinozivawo zvatinokwanisawo kubetsera nazvo nyika yedu kuti nyika yedu ikwanise kudzikama ionekerewo pane dzimwe nyika pasi rino. Nekuti nyika ine zvese zvinokwanisa kuti zvo. Ionekerewo nyika yeZimbabwe. Takakoshesesa rudo nenyika yedu nekuti hatinyangoramba tichigara munyika yevatorwa. Tinoziva kuti nyika inovakwa nevene vayo.
Munoreve apa muzvinafundo Kasia Muru.
Tichiri kuti nyika inovakwa nevaridzi vayo. Varidzi vayo ndevapi? Varidzi veZimbabwe, vana veZimbabwe kutanga. Pasati pavane mamarudzi ese. Saka naizvozvo nguva nenguva tinogara tichifunga nyika yedu iri muropa redu tinoida ende hativi takadzokera mashure tinoramba tichingozama. Kudata wana mukana kuti gadzirise nyika yedu yaonekera nyika yedu nekuti ine zvese zvainoshuwira nekunzwa matiri zvakanyakusindisisa kuti zo taitewo chi nezviri kuitika kwati penyika yedu kuti tigadzirise nekuti zo vadzukuru vachazouya mune ramangwana vanenge vasina basa kuti zo wakanga uri weZANU here wakanga uri weMDC here wakanga uri weTPC vachazongobvunza kuti hanai sekuru makaitawo sei nyika pamaiona izvi zvichidai zvinaye waka sevanhu vakadzidziswa kuti zvo kana pane chinge chichiitika unofanha kuti zvo utry uzame nepaunogona kuti ugadzirise so naizvozvo tatai vari ngatipindewo musarudzo tigadzirise zviri kushupa mumusha medu nepadiko patinogona napo mwari vachititungamirira mukati menyika ino yedu yeZimbabwe
vakawanda munyika vari kuti vanoda mutungamiri anokwanisa kugadzirisa matambudziko enyaya dzezveupfumi imi zvii zvamuri kuvimbisa kuita kuri kuti masarudzwa kutungamira nyika
chinhu chanyanya kunetsa mukati menyika yeZimbabwe inyaya yehuri nekutoshayiwa rudo pamusoro penyika yachona nekutaa kuti zvo zvinhu zvese zvinongoitwa nekuti zvazoziva zvazoitwa azivikanwa ndiani saka pamba da kuti paivewo nema hatinoti pachirungu mainstitutions akasimba anonyatsa kuona kuti zvo zvinhu zvaitwa mukuenzanisana zvizere ende uri wabviswa zvizere ende kuti neizvozvo zvakare kuti zvo hazvina basa kuti wabva kupi wabva kwamurehwe here wabva kwedu kubocha kwamarange here mwana weZimbabwe anofanira kuona nyika yeye ichimushandira
izvi munozvikwanisa here zvekudzikamisa upfumi muchiita zvamuri kutaura izvi
ruzivo rwacho rwekudzikamisa nyika ndorwatinaro ndorwamakatendesa iwo vabereki vakatendesera kuchikoro ende vakawanda vana vane ruzivo rwekuti dzikamise nyika yedu pakutanga
asika muchati anoda vaperekedzi vakasiya muru hapana vanhu vari kukumirira iwo musarudzo dzedare reparamende uye dzemakanzuro zvino munotungamira sei
tinotofadza nekuti zobatsira risire kuuya kakuti zonderezi basa nderekubatanidza mwana vana vese veZimbabwe ndingatofara chaizvo pakaita pamaMPA ZANU weTPC emapato ese akangosiyana siyana nekuti chiri kudiwa kubatanidza mhuri kuti tivake nyika yedu tiri mhuri imwe chete ndo chakanyanya kundikoshera
Mutungamiri webato runopiki sare zip mjinafundo Blessing Kasia Muru vari parunare ku South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Munyika maita gakava panyaye kuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kushandisa midziyo yekuita bonde voga kana kuti sex toys. Vamwe vanoti ikodzero yavo asi vamwe vachiti kurasatsika uye injodzi kuutano hwavo. Asi zvakakodzera here kusunga vanodawo kuzvifadza nenzira iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari weMarare anoda kungonzi Lindsay ati vanhukadzi vanofarwa kuita zvavanoda nemuviri yavo.
Kona kuti waona murume akufadze nyama yako auna kukwanisa kugutsikana naye, woona kuti akutarisa hangu toi zviri nandi zvifadze nyama yangu. Andioni zvine problem kuti munhu akwanisa kuita zvaanoda nenyama yake.
Izvi zvatsinhirwa nemutungamiriri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Maziviro angu mumiro remutemo munotaurwa nekuti munhu anoita zvinhu zvinomuita nezvaanoona zvinoita kuti upenyu hwake ufambire mberi. Uye ndinoona kuri kumbunyikidzirwa kwekodzero nekuti munhu zvaanoita nemasex toys ake anoita ari mumba make, hakusi kuti anenge achiita pajekerere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana rekaswe Sisterhood amai Talent Jumo vati
vanenge vaona zvikwanisiro zvekuti vabatsirike pavanoita nguva yakadaro yekuti hama maoko hazvifanirwe kusvika pakuti hurumende inopindira mazviri kuti zvazoitirwei uye zvichishandiswa chii, nekuti madzimai anenge achiedza kushandisa nzira zvisingavapanzo, zvisingavape maSTI, zvisingavape HIV, zvisingavape pamiri pasina anozobvuma pachengeta. Saka izvozvo tinoasa kuti zvinozvika kudzivirira madzimai.
Gweta vaKenya Shonai vati kushandisa midziyo yepabonde kunorambidzwa pasi pemutemo weCensorship and Entertainment Act.
Kurambidzwa nekuti zvinonzi zvunhu zvinobvisa huyo. Asizve tinoona kuti tikaramba tichitarisa especially takatarisana nekodzero dzevanhu, tinoona kuti mutemo uyu unogona kunge uri mutemo unovhiringa kodzero dzavanhu, especially tikatarisa section 60 constitution yedu inotaura nezve freedom of conscience. Chakanyanya kukonzeresa kuti mutemo uyu wezvidhori zvepabonde unge uchiisiwa inyaya yezvitendero kana kuti tsika namagariro evanhu. Asi tinoona kuti mazuva ano vanhu vane muono yakasiyana siyana, vanhu vane mafungiro akasiyana siyana, vanhu vane zvitendero zvakasiyana siyana. Vamwe havachatenderi kuti bonde nderekuti vanhu vange vachidanana kana kuti vachizvara vana. Vamwe vangochenjera kuti bonde rinofanirwa kunge riri rokungonakidzana. Saka vamwe vanoona zvakasununguka kuti zvidhori zvepabonde ndizvo zvinovaitira. Saka mutemo panerwe kuramba wakabatirira pazvinhu zvakare.
Vakurudzira hurumende kuti iite tsvakiridzo yekuona kuti mudziyo yepabonde iyi haina njodzi here kuutano.
Bonde rinoitwa nezvidhori zvisina kuvhenekwa, zvisina kuchengetedzwa, rinogona kuzova bonde rinokonzeresa zvirwere.
VaCarlos Nyaumwe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekurambidza zvinhu izvi kuti zvipinde munyika zvakanaka.
Hazvifani kunge zvichibvumidzwa, tofanira kungoita ine natural way yatakangopiwa nawo.
Asi sachigaro weZimbabwe Gender Commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vati commission yavo inoda kuti vanhu vatevedzere mutemo uye vasingagutsikane vanoenda kumatare.
Zvinoda kuti taite consensus kuti madzimai ndozvavari kuda here. Kana zviri zvozvavari kuda, vanogona kuwana nzira dzavanowana nadzo dzekuchalenja mutemo wacho uripo kuti zviri kuda kuti uziswe.
Kune nyaya iri kumatare yakaendeswa nemukuru wesangano rakazvimirira reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Stavile Dewa ane muono kuti kushandisa mudziyo yepabonde kana kuitengesa haifanirwi kuva mhosva. Vanhu vaviri munyika vakasungwa nezvenyaya dzine chekuita nezvidhori zvepabonde vakabatwa nemhosva vakaripiswa mafaindi. Dzimwe ongororo dzakaitwa munyika dzakaita seAmerica neBritain dzinoti kushandisa midziyo yepabonde iyi kune njodzi yekuti vanozvishandisa vanogona kugumawo vorwara nezvirwere zvegomarara nekuda kwezvinhu zvinoshandiswa mukugadzira zvepabonde izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti rabatsira kuti mauto eSudan zana nemakumi maviri nevashanu vainge vapambwa nechikwata chakapandukira hurumende yechiuto munyika iyi vasunungurwe. Mauto aya aburitswa muguta guru renyika iyi reKhartoum kuenda kuguta reWad Madan. Dare remuBritain rabuda nechisungo chekuti danho rehurumende yeBritain rekuda kuendesa vanenge vachitsvaga upoteri munyika iyi kuRwanda harisi pamutemo. Hurumende yanga yati izvi ndizvo chete zvingapa kuti vanhu vasaise upenyu hwavo munjodzi vachedza kukwira zvikepe zvine vanhu vanenge vakazarisa kuenda kunotsvaga upoteri muBritain. Vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvishanu vakapinda muBritain nezvikepe izvi gore rapera asi vakawanda vakafa. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukurudzira kuti munyika muve nerunyararo mudunhu remasvingo. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzinonzi dzakatotiza misha mushure mekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF. Mune mamwe matunhu emunyika, nhengo dzezano PF pamwe nedzefaz dzinonzi dziri kushanda nevasori veCIO dzinopomerwa mhosva yekumiramira panenge pachiitirwa musangano nevanopikisa, izvo zvinoonekwa senzira yekutyisidzira. Mamwe masabhuku nemadzishe havasi kusiyiwawo muzvipomerwa izvi vachinzi vari kuudza vanhu vavo kuti havadi vanopinda misangano yemapato anopikisa. Zvose izvi zvave kuita kuti vamwe vatye kuti dzimwe nguva sarudzo dzegore rino dzichaita mhirizhonga yakanyanya kudarika 2018, vamwe vachitotyira kuti zvakaitika muna 2007, 2008 zvinogona kudzoka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKennedy Mandaza vebato rezano PF pamwe navari Joyce Ngwenya vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Tatanga nekubvunza vamandaza kuti vanoti kudii nezviri kupomerwa bato ravo rezano PF.
Bato rezano PF rinova iro riri kutonga richitungamirirwa navaMnangagwa. VaMnangagwa ndivo vanotipa direction yekuti zvinhu zvinofanirwa kufamba sei mubato rezano PF pamwe chete nemunyika. Naizvozvo vaMnangagwa vari kufamba vachitaura shoko rekuti tinofanirwa kuita makambeini edu nemaelection kundu runyararo. Iri ishoko ravagara vari kutaura ende tinotera isu vezano PF. Naizvozvo kana kuine munhu vamwe vari kuita zvisiri pamutemo, izvozvo hazvisi zvezano PF. Avo vanowanikwa vachiita zviri kunze kwemutemo, zviri kunze kwazvataurwa naPresident weZanu PF, vasunge murayiro uone uchitevera.
VaNgwenya, nyaya tiri kukurukura iyo, asi tanzwa vaMandaza vari kutaura kuti aiwa handiwo mutupo wezano PF wemhirizhonga. Munoti
kutaura bedzi hazvibatsiri. Ngakunge kune mastructures anoshanda basa rokuti kudzivirirwe mhirizhonga. Nanzwa vaMandaza vachita nezvemapurisa, vanenge vachitoti nyange mukaenda kumapurisa hapana chinoitwa. Chepiri ndechekuti tinoziva isu zvedu zvirimo zvakanyorwa inhoroondo kuti magariro neunhu hwezano PF hwagara hwakanangana nemhirizhonga. Aiwa, tinonzwa vaMnangagwa nevatsigiri vavo vachiti yava new dispensation, asi unyuwo wacho hatati tahuona nekuti tikangotarisa nyange sarudzo ya 2018 yaya pane vanhu vakatofa. Saka chandoona ndechekuti aiwa, zvakanaka kuti zvinge zvichitaurwa asi ndaku rakidze kuti pane chibwe nemastructures anosvika kune vanhu poita mapunishment akanyatsogara nezeto uchipindira
vamanda zamanza zvataurwa navangwenya hanzi mashoko chete hazarirwe nerwizi
ichokwadi ndosaka paine zvibwe kuti walk the talk vamunangagwa vakativimbisa muna 2017 kuti tinoda kuita sarudzo dzedu muri nyararo varamba vaine shoko iroro ndosaka tati isu kana paine vari kuita zviri kunze kwemutemo zviri kunze kwemashoko ataurwa nemukuru wenyika izvozvo zvinotarisirwa kuti ivavo vashungurudzwa kunze kwakungomhanya chete ngavange vaine mazita zviine umbovo hwekuti izvi zvaitika
vangwenya pane vamwewo vanoti vemapato anopikisa vanokonzeresawo mhirizhonga asi vanokasika kuchema kunga ndo varohwa munoti iwo
aiwaka ndozvatiri kurevaka kuti isusu ngakugare kwava nemutemo unoshandiswa nemunhu wese izvozvo ukanyatsoongorora kubva 1980 chaiyo chaiyo handitandambonzwawo kunzi kune munhu wezanupi vakasungwa nekuti aita mhirizhonga nyange mhirizhonga yacho yaitwa muprimary election hapana munhu anosungwa mazuva akawanda unonzwa veopposini vachiti aiwa isusu hapana mhirizhonga yataita kasa tinozvidzivirirawo tingodzorera maroero atatiita variko vanhu veopposition vanodena asi tiri kuti hazvinawo kunaka zvaiko zvino hurumende inotonga iriyo ina mastructures ejudiciary nepolicing ngakuite vanhu vachisungwa tonozova kuti vana vangari vhumu vakasungwa nekuti vaida kukodzera mhirizhonga vanasikana vakasungwa nekuti vakakodzera mhirizhonga kumunotaura kuti kubva 2018 zvaita kuti hapana munhu umwe chete wega wezanupi vakaita mhirizhonga aiwa vamandaza apo ngatitaurei nechokwadi
vamandaza mungatarisira here kuti sarudzo dzinoitwa murunyararo gore rino
ndoshuwiro yedu kuti sarudzo dziitwe murunyararo vakuru vanokwanisa kutaura asi isu tine responsibility yekuti titi ini handidi mhirizhonga munext door neighbor wangu wodaro vemamwe mapato vachidaro tese pamwe chete secollective tikanga tichidaro maelections edu anoitwa murunyararo
vangwenya manzwa mashoko ataurwa navamandaza munoti
chokwadi ndekuti vanhu vanogarisana mumaruva handisingoti vangada mhirizhonga nekuti vava vachidzani vanenge vachinoteerera zvavanoudzwa navakuru vavo tinotonzwa madzishi achitotaura pamutangano kuti muno mudunhu redu masabhu achiti muno munharaunda yedu hamugare munhu weopposition ndozvinokonzera mhirizhonga saka ngazvirege madzishe nemasabhu ngaachitaurirwa kuti titaurirai vanhu venyu kuti hatine munhu anoti anezvemhirizhonga nekuti ndii munenge makusara pindwa nengozi vanhu vakuti maivaenda chinhu chakanaka
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanup f vakennedy mandaza vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7 mutambo wecricket zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda mumakundano kana kumakwikwe International Cricket World Cup 2023 mushure mekurova Oman nemaruns 14 kana kuti 14 runs mumutambo wanga uchinakidza zvikuru kuQueen's Sports Club kuulawayo aya ave makwikwe echipiri emaqualifiers anonzi Super 6 Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kushandisa zvigadzirwa pakuita bonde voga kana kuti sex toys vamwe vanoti zvakanaka vamwe vachiti zvine njodzi kuutano kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mhirizhonga yezvematongerwo enyika yotangazve kumasvingo pamberi pesarudzo hama dzatapiwa makore wekwamurehwa dzobatwa nemhosva yekumuuraya dzichida kuromba Mumutambo we cricket, Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda kumakwikwe International Cricket World Cup 23 mushure mekurova Oman. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wathintsentatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika indaba. Ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 29 ngabakazi 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ujaji uMnamato Mtebetsi lo kade ekhanyele icala lokubulalwa komntwana uTapiwa Makore. Sethole uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore senior belocala elokubulala uTatwa Makore. Ngalokho kumele bavalelwe ejele okuminyaka eminingi.
Batholakale belecala ababikwa babulala umntwana oleminyaka eyisikhombisa uTapiwa Makore. Wabulawa ngomnyaka 2020 abathi uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore.
So sethu sindlela esizukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Lizwe leli leBotswana silazibili lizwe leli lokuthula, but ukuthi sizothiwa sokubulawa abantu abangu-143 nje 6 months ukethusa kukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapha. There could be a social problem taking place.
Amapholisa kwele Botswana ahlaba umkhulu umkhosi ngokuqonga kwenani labantu ababulawa amahlayana elizweni. Ukuthi ke abakumsebenzi wokuzilibazisa uzulu abagoqela abaculu imboni labanye abasesabelweni semathebeleland north bakhala ngokuswela uxhaso kuhulumende lakwinhlanganiso ezizimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Batholakale belecala ababikwa babulala umntwana oleminyaka eyisikhombisa uTapiwa Makore obulawa ngomnyaka ka-2020. Laba ngabathi uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore uyisomdala walomntwana. Ababili laba sebezamelela ukugwetshwa mhlaka 12 Ntulikazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMahluli uMnamato Mtebetsi womthethwandaba oya eCourt eHarare uphethe inqumo sakhe kudaba lolu wathatha amahola amahlanu kusukela ngo-10 a.m. ekuseni usiyafika ngo-3 p.m. emini ebalisa ububi obenziwa ngababili laba. UMtebetsi uthe isenzo esenziwa ngababili laba sitshengisa ukuba balolunya, kungakho ubafumele belecala.
So we then meet on Monday, the 10th of July, at 10 o'clock, and sentence will be on Wednesday, the 12th of July.
These are Shana Mumfulum Shagatel into Ligazi, Project Squabon Zabapangulista to Shagatov into Ligazi. Ugula Ogatapiwa, Owe to Sabaning, Elizabeth Donke, Wenzagala in the Venia Murewa, Momnyaga 2020. Is it to Musaka Saturagala 16 Ziwe, Wagveza Uguti? Wayelinyazwe kakubi. Ekuthenisweni kwecala leli, abahluleli bathole ukuba kulobufakazi obusegcikeni ukuba uTafadzwa Shamba owayeyisebenzi kaTapiwa Makore wadala icala ndawonye loTapiwa Makore uyizomdala walomntwana. Lokhu babikwa bakwenza ngenhloso yokudinga umuthi wokwenza imali ngokuhlanganisa lezitho zomzimba zalomntwana. UShamba wavuma icala lakhe ngesikhathi ebuzisiswa ngodaba lolu esanda kubotshwa. UMahluli uthe icala eladalwa ngababili laba likhulu kakhulu esithi
babangela ubuhlungu obukhulu kubazali balomntwana. Esinye isakamuzi arare umnumzana Matthias Jiwayo uthi ulethemba lokuba umthithondaba uza kwethula isigwebo esilukhuni lokujezisa kanzima ababili laba.
Ujaji uMnamato Mtebetsi lo kade ekhanyele icala lokubulalwa komntwana uTapiwa Makore sethole uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore senior belocala elokubulala uTapiwa Makore. Ngalokho kumele bavalelwe ejele okuminyaka eminingi ngenxa yezinto abazenzayo lezi.
Ukuphawula kwesinqumo lesi kwenziwe phambi komsakazi kamabonakude oyeZBC TV loba ilive streaming. Idaleli sithi udaba lolu kufuze lube yisifundo kuZulu. Okolunye udaba, idaleli High Court lidlulisele phambili kumhlaka 7 Ntulikazi udaba lomunye umsekeli weZANU-PF umnumzana Lovedale Mangwana ocele ukuba umthethandaba wenqabele umnumzana Xavier Kasukwere ukuba ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jackie Sandi uthi ulendelo bayini esithi uzancintisa kukhetho.
Kusobala ukuthi khona uLovedale Mangwana lo kamanga yedwa ekuletheni indaba lakhe emthethwandaba waseHigh Court, ngoba kuyakhanya sibili ukuthi umuntu lo uthunywe nguEmerson Mnangagwa. Lokhu ke kwenza kube sovaka ukuthi Emerson Mnangagwa uyesaba kakhulu ukuza kukapresident Xavier Kasukwere emncintisaneni wokukhetha umongameli welizwe. Ungasenani thina siqhubekela phambili ngokukhuthaza uningi lweZimbabwe ukuthi lume ngemuva kukapresident Xavier Kasukwere, nilindele njalo ukuza kwakhe.
Isicelo lesi siza ngesikhathi uKasukwere ekhangelelwe ukuba uzaphazamisa amathuba ebandla leZANU-PF ukunqoba, ikakhulu esabelweni seMashonaland Central lapho adabuka khona. Ibandla leZANU-PF kumbiko ekhitshwe kumaviki asanda kwedlula lithi kanilani lokungena kukaKasukwere wezombusazwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa kweleBotswana ahlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwenani labantu ababulawa amahlayana elizweni lelo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ziphakathi kwalabo abalahlekelwe umphefumulo, kukanti ke abanye ngabadala amacala. Ngenhlathelo zendaba yeStudio 7, uMqandisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumisa amapolisa kweleBotswana unkosikazi Selina Umphile uthi bakhathazekile ngokuqonga kwenani labantu ababulawa mahlayana. Lokhe kwasungula umnyaka sekubulewe abantu abangaba likhulu lamachumi amane lantathu, i-143, okutsho ukuthi kubulawa phose umuntu oyedwa ngelanga. Lokhu sekuthiye amapolisa ethithibele sithi kakwazi ukuthi abantu sebengenwe yini elizweni elaziwa ngokuthi lilokuthula. AbeZimbabwe labo baphakathi kwalabo abalahlekelwa imphefumulo, kugoqela omunye wabulawa kabuhlungu ejele kanye lomunye osanda kudutshulwa ngempela viki. Kubotshwe njalo omunye oweZimbabwe edolobheni lePhalaphe kulandela ukuthi ayetheswe icala lokugwaza abulala isizalwane seBotswana. Amapolisa athi kuzehlakalo zempela viki ubulawa abantu abane, okugoqela umtshayeli weloli odabuka eZimbabwe yena odutshulwe isikliwi ngesikhathi zimthathela imali lenye impahla. Elandisa ngesehlalo lesi, omele amapolisa umnumzana Khodla Itsile Odira uthi oweZimbabwe kade esendleleni etshayela esiya eTanzania.
Motlhasolenye o rra ga nna le gore go nne le o latlhegelwang ke botshelo.
Ukusehlakalo lesi kube khona olahlekelwe impilo ongumtshayeli weloli akade elaye ulimele abakade bebahlasela bebesebenzisa umbhobho olahlekelwe impilo ngodabuka eZimbabwe.
Omunye osebenza njengomtshayeli wamaloli umnumzana Ntokozi Zethebe uthi lokhu kuyaba yethusa.
Kakusekho safe khona ukuthi siphumule. Sokusiya ngokuthi uhamba uphumule endaweni enjani, ikakhulu especially njengathi siqhuba inqola ezinkulu. So ufuna ukuthi ungaphuma lapho uhamba usithi uyaphumula khona, kube nenkambi yamapholisa around khonapho. Manje akubi lula, akukangaki futhi ukuthi uthole kusiba nenkambi yamapholisa lapho esiphumula khona.
uthi owenza kube nzima ukuthi abagangileyo bayakwazi ukuthi abachayeli bamaloli bathole imali kodwa ukuthi kufike kubulaweni komuntu sokuze kwenze besabe.
Amadoda lawa bayazi ukuthi abantu abaqhuba imali inqolo ezinkulu, most of them babe bethwele izimali like ezama-toll gate and whatsoever ezokucross amabridge amabhodi ukubhadala ukudeclare izinto. Bayakwazi ukuthi nxa bekubambile kukhona abangakuthola of which kuze kufika esigabeni sokubulala umuntu. Ayi thina abachayeli kithi songani sokuzasiqhuqisa bese siba safe kakhulu nxa silapha eBotswana kodwa-ke sohambe kwaphunyuka esandleni.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eHabromnumzana Dumezweni Ncube uthi ukubulawa mahlana kwabantu kukhomba ukuthi kulo dubo emphakathini okumele lulungiswe.
So sethusa indlela esiza ukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Ilizwe leli eBotswana silazi kuyilizwe leli lokuthula but ukuthi sizothwaswa kubulawa abantu abangu-143 nje 6 months kuyethusa kukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapho. There could be a social problem taking place.
Amacala amaningi okubulala ayenzeka ngesikhathi sengxabano kakhulu kabathandanayo, ukulwa emabhawa kanye lokuthatha imphefumulo ngesikhathi isikliwe zingene endlini. Amapholisa athi asenyanzelele ukuthi amacala okubulala amaningi adalwa yikwehluleka ukuzwisisana ngesikhathi kulokuphikisana. Baxwayise uZulu ukuthi engahambe ethwele isikhali eziyingozi ezifana lenqamu njalo abantu bazitshayeze umkhuba wokuphuma kumpikiswano engagcina idala ukulahleka komphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Haba kumsebenzi wokulibazisa uZulu abagoqela abaculi imphongi labanye abasisabelweni seMathebeleland North bakhala ngokuswela uxhaso kuhulumende lakwezinye inhlanganiso ezizimeleyo ukuze benelise ukuthuthuka kolumsebenzi bathole inzuzo yokuziphilisa ngasikhathi sinye befeza isifiso sokuthokozisa uZulu lokulondoloza amasiko. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Lokhu kuphume emhlanganweni wemfundiso oqoqwe ngabenhlanganiso yezamalungelo abaculi eZimbabwe Music Rights Association Zimura obuthanise abakulumsebenzi wokuzithokozisa eChinotimbawole Victoria Falls. Umculi uRobert Dube oyimbongi ezalwa eLupane yena ukhala kakhulu ngokusweleka kwamathuba okuthuthukisa abakulumsebenzi esithi lokhu kudala ukuba amasiko oluntu lwalesi sabelo aqhubeke elahleka ngoba kungela ngitsho lamahofisi kule indawo abanga khala khona.
Abantu abasekhaya izipho balazo kodwa abancintezile kungabe kusebhoreni ngabe ngathi abalazo indawo zokuthi bayekhangisa imisebenzi yabo ukuze ikhule iqame bathole ukuthi ukudla etafuleni ngayo. Okunye futhi okukhona ukuthi amahofisi awezimura akhatshana kakhulu akobulawayo. I-National Arts Council nxa isenza kumbe i-workshop niyani bakobulawayo izimura labo bakobulawayo. So silokho thina sicwaswa ngokuhlala okuthiwa ngolimi lwemzini i-marginalization. Akukabi le nto elapha eseduze nathi esiyibona eseduze nathi.
Umculi wembube waseVictoria Falls uSibangelizwe Sibanda umholi weqembi elizibizwa ngokuthi Buntu Bomuntu ukhala ngokuthi abaculi abaningi balesi sabelo bayachiywa phandle emincintiswaneni njalo nxa kule micimbi emikhulu edolobheni leli kabamenywa.
Sifuna ijustice naye ukuthi Bulawayo ayiyize ndleza ama-affairsayo Harare la izenzela ama-affairsayo sizenzele out amafezazo ngoba like as it is here in Victoria Falls kule cultural diversity engeke ifanane le Harare le Bulawayo. We have all ama tribes here, we have all ama artists here akwanisa ukwenza what engeke kukhitshwe iHarare kumbe iBulawayo.
Lokhu kusekelwe nguThokozani Dube odabuka emangweni waseNswazi ongumholi weqembu lemkhankaso wamajaha. Yena uthi ukubandlululwa kwabaculi balesi sabelo kusezingeni laphezulu.
Asikhangelwa sikhangelelwa phansi. Uzananzelela ukuthi abanye siyaphefoma, siphefome into efananayo. Mhlawumbe ubedlule wena ngeseniority but uzathola ukuthi ngenxa yomhlobo abanye baphiwa imali nge-US linelwese siyaphiwa nge-RGGS. So izinto ezihluphayo zona lezo kakhulu nxa kusiba lama national events asithathwa kubuya amabhendi from Harare kubuya abantu from Bulawayo. Imagine umuntu ongangami siyahlabela kufaka ingcebethu phambili lapha kuyayangisa ngihlabelela ukuthi ngisengiyibheka kodwa mina ngiyakwazi ukuthi ngile production yami very rich. Very rich. Mina ngiyakwazi into ngiyakukholwa lokhu into engiyenza i very rich.
Unkosikazi nokukhanya moyo wohlangothi lukahulumende olwe National Arts of Zimbabwe uthi isabelo lesi sinothile kakhulu ngaba kumsebenzi wokujabulisa uZulu abagoqela abaculi, inguqu, imbongi labanye.
Ukuba khona kwabo bafuna usekelo lwethu. And they need to go to the assist in various places in different in their spaces abalawo into a challenge kibo the funding at the current moment. If funding, but we've got ama partners with like a culture fund, they offer e funding. And bona as artists they can help each other to uplift themselves.
Umnumzana Henry Makombe wenhlanganiso yezimura uthi bananzelele ukuthi abakulomsebenzi kabawazi umthetho obasekelayo lamalungelo abo, ngakho ke bakubone kufanele ukuqhutshwa komhlangano wemfundiso kulumango.
The reason why we are here is we want to empower abantu, our creator, our music, ama police, and ama DJ, ama radio station, they should understand the rights that are involved in the exploitation of the artistic works.
Abezimura bathi uhlelo lwabo lolukalupheleli emathebeleleni North kuphela, kodwa bahlose ukuthi baluse ezigabeni zonke zelizwe kusiyafika ekupheleni kwawona lo umnyaka. Umhlangano wanamhlanje ukuthanise abakumsebenzi wokujabulisa uZulu abavela eLupane, eBinga Wange lezinye indawo eziseduzane leVictoria Falls emangweni wemathebeleleni North. Iningi labangenela umhlangano bakhuthaze abezimura abenhlanganiso ezizimeleyo, osomabhizimusi abasebenzela kulindawo lohulumende ukuba basondele eduze labo basebenze ndawonye ukuthuthukisa lumango. Ekugqitshweni kwalomhlangano wemfundiso, abakulumsebenzi abakade bekhona baphiwe izithupha zokuqeqesha ngokwazi imithetho esekela imisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane embikweni nawo-ke awethulele uZulu edolobheni leChicago esabelweni se-Iliano khonapha eMelika izolo. Umongameli Joe Biden uthe izibopho zikahulumende wakhe zokuthuthukisa umnotho sezincede kakhulu ukuvimba ukuwa kwesilinganiso sesisindo semali yelizwe kanye lokwehlisa inani labangelamsebenzi. Iningi lezihambi zaseMelika zikhala ukubhekana lobunzima bokuphuza ukusukuma kwendizamthina kumbe ukuselwa uhambo ezilindweni eziningi zendizamthina elizweni lonke. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abantu abaningi bethethe insuku sokungayi emsebenzini bebambanisa losuku lwekhefu olokuthakazelela inkululeko yele Melika elikamhla ka-4 Ntulikazi kumbe 4th of July. Asekankasela ngamandla ukhetho oluzayo amabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Amabandla amakhulu aphakathi kokhetho lolu ngeleZANU PF lele Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chambisa, wona-ke athembisa abantu izulu lomhlaba. ELeZANU PF liziqhenya ngohlelo lokuvuselela eminye imigwaqo ezokulima lokuphandela ukudla abaswelayo lokunye. Lithi lizakwenza okuningi lingabiselwa embusweni ngoNcwabakazi. Kodwa elesisisi lona lithi sesifikile isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe omanikiniki lokunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-CCC lomnumzana Khulamsaka owebandla leZANU PF.
abantu masikhankasa sibabonisa isimo esiphila kuso esibuhlungu kakhulu kulelizwe leZimbabwe. Sibatshela lokuthi ma ngabe ubaba u-advocate Nelson Chamisa engenile kuningi kuzatshintsha. I-health yethu i-health system yethu ayisebenzi kahle, infrastructure zonke zifile ma kungavuselelwa, kube le mitshina ngezibhedlela thina ikakhulu esala emakhaya, uzafica ukuthi mzibane gula kumele utransfere usiwe esibhedlela sakobulawayo e-central, iy'nhlobo zakho zikhatshana. Ma ngabe izibhedlela zingaba better equipped, izikole zingaba better equipped, konke nje kuhambe kuhle baba. Ngibone ngani ukungena kwamnumzana ubaba uThomisa kungenza kube ngcono le mgwaqo. Siyayibona ukuthi kufile, abantu bayahlupheka, amagesi yinto ekhatshana. Kuningi nje okungalunganga kuleli lizwe ukuthi uma ubaba uThomisa engangena kungalungiseka. Yikho sikutshela abantu baba.
Ye baba Msaka uyezwa lapho uyakhuluma umama uthi hayi ibandla leZANU-P F kukhanya zana lidonsi kahle. So bakhuluma ngikhonoko ukuthi livele sokumele ngani liyasuswa embusweni la.
Yasizwa kahle. Lifuna ngikhuluma ukuthi thina sibatshelani abantu kuground akutsho.
Ye kunjalo sibili umzile la umama ekhuluma. Ye qhubeka ba.
Ye siyabonga. Thina abantu esibatshela khona kuground njengeZANU-P F sibatshela nje into ezintathu. Okuqala sibatshela ukuthi ilizwe liyaphiwa ngabanikazi balo. Okwesibili sibatshele ukuthi liphinde livuthwe ngabanikazi balo. Okwesithathu sibatshele njalo ukuthi liphinde likhulekelwe ngabanikazi balo. Ngakhonokho sibatshela nje ukuthi ilizwe aliyakhwa ngomnyaka munye. Ilizwe liyakhiwa ngesikhathi ngesikhathi liyathetha izikhathi. Sibatshengisa intuthuko emnandi esenziwe ngobaba uMnangagwa ngesikhathi esifitshane asesingenile. Sibatshela ngemigwaqo emihle eyenziwayo ngobaba uMnangagwa. Lapho ohamba khona imigwaqo iyakhiwa. Kodwa kuma-highway siyakubona kwenzakala. Emakhaya iyagreda imigwaqo njalo enye ifakwa amatara. Sibatshela njalo ngamagesi ayisitesiwani esesinawo lapha elizweni. Sibatshela ngobuhle be-rural electrification. Sibatshela ngobuhle bamagesi esesinawo lapha elizweni okokuthi akusela load shedding. Sibatshele njalo nge-agriculture esithuthukile lapha sesikhangela khona njengelizwe ukuthi asisathengi kwamanye amazwe. Konke sikudlayo sesikulima lapha. Sigcikile lesikwalapho sibatshele ngepumbuta leyo eyalethwa ngumkhokheli owelizwe oncedisayo kakhulu emakhaya. Kuningi siphinde sibatshele ngentuthuko eyenzayo kumamayinzi. Sibatshele ngalokhu ubaba uMnangagwa akwenzayo emadamini kuyakha amadamu. Sibatshele ngezibhorane ubaba uMnangagwa asifakela khona abantu ukubana bibe namanzi. Kuningi kakhulu esibatshela khona isikhathi sesihluphayo.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke mamlojo nangu-ke uyakhuluma uMsaka lapho uthi kuningi abatshela abantu okunye kwangikhona imigwaqo lokunye okuthize. Kambe babatshela iqiniso yini kumbe lapha-ke basethwa kanti?
Angazi ukuthi imigwaqo yakhona ingabe isakhiwa ngaphi kwakuduku. Mina imigwaqo engiwuhambayo njengomuntu ezoyela ematopo ngihamba ngomatopos road angaze ngawubona. Ngisike lapho ngithatha imigwaqo eSt Joseph ngisiya ePlumtree umuvi njalo. Ngisike lapho mzibana ngicabanga ngeGwanda nxa ngisika kithi ematopo ngingena iGwanda road muvi njalo. So i-development le abayikhulumayo asikayiboni. Kunjalo nje ngingumuntu ophathekayo kwezokulima i-GMB sikusela ngingahambisa i-wheat yami ngoDisemba ngingathengi imbadalo yakhona. Kuthi kunjalo baba sinezihlobo ezigulayo sezibhedlela. Sikhuluma ngemasithi izibhedlela zifile asophupho yinto esiyibonayo sizo zonke abantu bahluphekile ezibhedlela lapha. Kunjalo nje ngilabantwana abafunda isikolo babugibsi kuningi okufuneka ezikolo okufuneka kumzali. Kunjalo nje imali yakhona ngingelayo sikhipha amabhuku sithenga ama-textbook. Thina sathi sifunda ngezikhathi zethu sasifunda ama-textbook iloko edabukile kodwa ekhona khathesi awasekho. Kutshintsha ama-curriculum kutshintsha lokhu sibona nje kutshintshile. So lokho kukhulunywa ngakho i-development ebuyelo baba uMnangagwa thina kusho ukuthi nxabe sithi imantsha yabo ithi leaving no one behind clearly thina njengemathekelelendi wa-marginalize wa-left behind sithi singalo nje amadamu lawa abakhuluma ngawo hanti ngako obulawayo akula kushota kwamanzi nxa kuyikuthi amadamu uhulumende uyawakha njengoba sitsho. Sithi singalo nje emakhaya nxa ngabe amadamu ekhona hantsho kube sesile ndawo zokuthi amanzi ayadonsele emizini abantu kungelasidingo sesibhurani. So thina i-development kuthi sisecule sibili kodwa kasingabanikazeli zinjalo.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke Mzanga uyazizwa lapha-ke umama uyakhuluma sibili ukuthi ababoni khona ukuthi libatshela khona kungaba kuleqiniso kambe libathe liqiniso abantu yini nxa singabuza kumbuzo lo
ngiyamangala kakhulu baba Dube angazi ukuthi umama ophila kuliphilise kumbe umama uphise ukuthi engavulamise ebone ubuhle obenza ngubaba umnangakho ukhuluma ngemigwaqo okokuqala yikuthi akula lapha izini engaze ngenitshamisa lapha ayeyakha khona imigwaqo yonke kanye kanye imigwaqo iyakhwa ichiyana ngikhuluma nje lapho ohamba khona i-CDF ibhizi emakhaya ngale iyakho imigwaqo kathesi wakhangela i-Bed Bridge isiya elokhuzen eHarare ugwaqo uyabukeka sibili efolos iyalingisa minengimigwaqo engayiso yina le yayitsho yahamba kiyo ungayenzakala ukuthi layo ayekathintwa kodwa konke amaprovinsi yabanjwa
unkosazana nohlanhla mlotshwa owebandla le-CCC lo mnumzana Khula Mzaka owebandla le-ZANU PF bexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7. Kuphuma imbono ehlukileyo ngodaba lomthetho ovimba ukusetshenziswa kwempahla esetshenziswa kwezocansi ngemva kokuba abanye abesifazana baseZimbabwe bekweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa umthetho owalisa ukusetshenziswa kwama-sex toys. Umthetho weZimbabwe uthi limpahla yezocansi ingamanyala njalo iyingozi ezimisweni zokuphatheka empathini. Ziphatha emphakathini uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuza ngemva kokuba unkosazana Sithabile Dewa ekweze emthethwandaba lolu daba ephikisa ingxenye yalomthetho esithi usumdala njalo ungoncindezelayo lokwephula ilungelo lenkululeko yakhe. Wasa amaphepha akhe emthethwandaba ngenyanga kaMbimbitho walonyaka emangalela uhulumende weZimbabwe efuna ukuba ezinye ingxenye zomthetho lo zesulwe. Usithabile utshelela umsakazo ukuba akasafuni ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba eseqondise amandla akhe kwezokuqhutshwa kokhetho olukhona mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka lanxa enguye owalukhweza emthethwandaba lolu daba. Eyinye inkokheli enhlanganisweni ezilwela ilungelo labesifazane ithi lanxa bengafisa ukukhuluma phezu kwalolu daba ngeke bakwenze okusegcekeni ngoba besesaba ukujeziswa ngendlela ezijiyeneyo. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso ye#thisconstitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi uvumelana lohulumende ukungavumeli ukungeniswa loba ukusetshenziswa kwale impahla yocansi.
Ngibona ngathi ibhani yona leyo ngiyayisekela sibili ngoba kuyinto eyangisayo esintwini sethu njengabantu abamnyama asikwazi lokho asikaze sikuzwe. Sibona ngathi lokho kuyabe kusiyeyisa njengabantu besintwini.
Uqhubeke umpambi ethi kuyinto eyangisayo esintwini njalo engelasithunzi ukukhuluma ngale mpahla.
Ngakho mina ngiyasekela ukuthi leyo nto ingafunyelwa lokho kuthiwa ngama-toys. Usukubone sibili ukuthi hayi kuyifiction angikholwa ukuthi kukhona esintwini. Singabantu abamnyama silakho esikukholwayo. Okunye lokhu imbona ngathi hayi bakithi kuyabe sokudlulisa amalawulo.
Udokotela Ruth Labote upha umbono wakhe nxa kukhangela ehlangothini lwezempilakahle.
Mina into ethiwa yi-sex toy yanzake ngiyibone futhi ngisesikolo ngifundela ubudokotela asizange sifundise ngama-sex toy.
Uchaze lolu daba njengolufana lezinye nje indaba azizwayo ukuba zenziwa ngabantu uDr. Labode.
Into engazake ingene engqondeni yami because I think ukufana nale week umuntu ogqoka iweek okhetha ugqoka iweek kumbe ofuna ukwenza whatever laba abafaka intolwane ngaphansi konke lokhu for me it's the same.
Kodwa umsunguli wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngempilakahle yengqondo ye-The Peace Hub Zimbabwe unkosazana Irene Peace Wongwe yena oyi-social worker uthi kuyikubandlulula ukusebenzisa ingxenye yomthetho ungakhangelwanga wonke ukuthi uthini. Unkosazana Wongwe uthi usetshenziswa ngendlela ebandlululayo lomthetho njengoba kungekho okwenziwa kulabo abenza ucansi egcekeni kodwa usetshenziswe ebantwini abasebenzisa limpahla ensitha okuthiwa kayivunyelwa.
So we come to Zimbabwe, we've got a lot of people
today you are given a lot of attention in the name of socialites and influencers.
Ingxenye yomthetho waseZimbabwe wokulawula kwezokuzijabulisa yenza ukungeniswa noma ukuphathwa kwempahla yezocansi kube ngokungekho emthethweni.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzweni bomama sikhangela udaba osolugwezwe emthethandaba lokuphikisa isinqumo sikarhulumente sokuvimba ukuthenga lokuthengiswa kwempahla esetshenziswa kwezocansi ama-sex toy nabesifazane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo, uMpraxedes Jeremiah.